manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina kubvumbi 25 2024 makaterera ku studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoenderera mberi achisunga vanhu vari kutenga nekutengesa mari mumigwagwa yenyika. Asi vaimbova gurukota rezvemari vatenda ibiti vanoti zviri kuitwa izvi hazvishande. ZITF yovhurwa zviri pamutemo nemusi wemugovera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti ari kuenderera mberi achisunga vanhu vose vari kupomerwa mhosva dzekutenga nekutengesa mari mumigwagwa vachinzi vari kutyora mutemo weExchange Control Act. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu uye mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti vanhu ava ndivo vari kukonzera kusagadzikana munyaya dzezveupfumi uye vacharangwa zvakaomarara. Nhasi kumasvingo hofisi yevachuchisi yeNational Prosecuting Authority of Zimbabwe yazivisa kuti kune vanhu vana vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekutengesa nekutenga mari. Asi vachitaura neStudio 7 vaimbova gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vatenda ibiti vati zviri kuitwa izvi hazvishandi.
Hakuna ekonomi yakaranwa nekusunga vanhu nekuisa vanhu majeri. Mitengo yezvinhu kutengerana kunoita vanhu, kudhura kunoita zvinhu, hazvikwanise pakuiswa kuchikurupi, hazvigonepa kuti usunge kuona kwechimari chinenge ziki, chinenge Zimbabwe dollar, chinenge RTGS. Uyezve money changer akanyorwa ripa manza kuti ndimani chenja. So vanhu vangotorwa vachikozvifambirawo zvavo muHarare umu nemubulawayo vangotorwa vachisungwa.
Saka dambudziko remari iri ringagadziriswa sei chaizvo vabiti muZimbabwe?
Vanhu vemuZimbabwe vakaramba mari yavo yemuno nekuti mari yavo yemuno inosenzeswa kuvapira ivo. Pese panonzi mari yachinjwa yaye muno vanhu vanoluza. Gorerie pakauya mabeira check, mapensheni akaluza, akaluza marino ita iyo US$5.86 billion dollars yakaruzwa nevanhu mapensheni ya badzi. Gorerie 2019 masivu 7 aitambira $550 US, $600 US vakangomuka yakunzi gejegeje, but we not gejegeje yacho. Massive 7 salary yavo yakadona kubva $550 US to $35 to $45. Yezvo gore rino muswa 8 April vadzoka nechikwambo chinonzi ZIG vanhu varuza mari yavo by factor ye 75%.
Ko ivo vanhu vari kurasikirwa nemari dzese idzi vangakwanisa here kuti vaende kumatare kuti hurumende ibhadhariswe? Kana iwe arabizeta
vanokwanisa mabweta tiriko takawanda ende munozivaini kuti taspenda makore akawanda tichirwisa kuti vabatirwe vanhu ava. ndini vamwe vandinomirira vanoitwa Richard Pitti naPenny Stone munongovaverenga mapepa murume nemukadzi yeye tiri kuvatenda vashinga kushingirira kurwirisa nyaya dzevanhu chatiri kunyanyonetsa badza apa ndechekuti vanhu vari kunyanyonudza mari yakawandisa mabhengi mazikambani vane mari hombe vanotya
vaimbova gurukota rezvemari vatenda ibiti vachitaura vari parunare muHarare. Mukuru wekambani yePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti Potras, Dr. Gift Machengete vanoti kambani yeimwe shoroma yekuAmerica vaElon Musk inonzi Starlink yakanyorera kusangano ravo ichiti inoda kupiwa rezinesi rekuita zvemadandemutande neumhizha neumetura mukufambiswa kwemashoko. VaMachengete vaudza Studio 7 kuti pari zvino vari kupenengura zvakatumirwa neStarlink.
Ichokwadi vakakwanisa kuapplya license kuti vari kuda license yekuti vange vachishanda. Saka ndo yatiri kutarisavo izvozvi nokuti panenge pane zvinhanho zvatinotorawo tichitarisa license tisati taita apa license yacho. But ichokwadi vakaapply.
Vakanyora vachibva kuAmerica kunoku here kana kuti vane hofisi muAfrica kana muZimbabwe pari zvino?
Even muZimbabwe vane hofisi yavo nekuAmerica ikoko. Tinongotaura navo vese vehofisi yavo yekuno nehofisi yokuAmerica vachiwese.
Ko zvanga zvichitaurwa pamadandemutande nemamwe mapepanhau kuti Potras yakarambidza Starlink kuti ishande muZimbabwe zvanga zvichifamba sei semaziro amuri kuita?
Ayo manyepoka, manyepo, nokuti isu hatirambidze vanhu vanenge vachida kushanda nesu. Inga president vakataura wani vakati tiri open for business. Saka tingadzei torambidza, katorambidza hatisiri open for business. Saka tiri open for business, hatirambidze. And malicense edu isu hatinopa hane ine tekinoroji yaunenge uchiuya nayo kuti isatelite here kana kuti ndetambo idzi dzepasi idzi, hatizi hadzichizvo zvatinotarisa. Isi tototarisa kuti sevhisi yauri kuunza iri kubatsira nyika here ende iri kubatsira vanhu vedu vasiri connected zvakadii.
Mukuru wePotras Dr. Gift Machengete vachitaura vari parunare muHarare. Sachigaro webhodhi reZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF vabusisa mwoyo vazivisa kuti kuvhurwa zviri pamutemo kwemusika mukuru wekutengeserana uyu kuchaitwa nemusi wemugovera kwete chishanu, sezvo mutungamiri wenyika yeKenya vaWilliam Ruto avo vanenge vari munyarikani vave kunonoka kusvika muZimbabwe. Ivan Zininga anoti panyaya inotevera.
Vamoyo vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti vaWilliam Ruto vave kunonoka kusvika.
Our guest of honor will be arriving a little bit later than we had anticipated, and so the official opening to accommodate he has not cancelled, he is still coming.
Ndinoda kukuzivisai kuti munyarikani wedu watakakoka vaWilliam Ruto vachati nonoke kusvika, asi vari kuuya uye chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chave kuzoparurwa nemusi wemugovera nguva dza 10 o'clock mangwanani.
Mutauriri wavaRuto vaHussein Mohammed vazivisa vatori venhau kuti vasimuka kuKenya nhasi vakananga kuTanzania, uko kuri kuitwa mhemberero dzechimakumi matanhatu dzekubatana kweTanzania nechitsuwa cheZanzibar. Vati kana vaRuto vabva kumhemberero idzi ndipo pavachazoshanyira Zimbabwe kwemazuva maviri. Asi chirongwa cheZITF chiri kuenderera hacho mberi nhasi. ofisi yemuzinda weAmerica muZimbabwe inoona nezvekudyidzana neveruzhinji yeUSA Embassy Public Diplomacy Section nesangano reHistory Natural Museum of Zimbabwe vakokera nhaurirano pamusoro pezvipfuyo, zvirimwa nezvimwe zviwanikwa, kana kuti Tracking Biodiversity Intactness Across Zimbabwe's Dynamic Savannah. Mumiririri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Elaine French, vati vari kutsigira zvirongwa zvakasiyana-siyana. Muzvirongwa izvi zviri kuitwa nevadzidzi nehurumende.
At the Zimbabwe International Trade Fair this year, the United States Embassy is showcasing our support for Zimbabwe's economic, cultural and social development. Our educational exchanges are part of that support.
Amusangano weZimbabwe International Trade Fair gore rino, hurumende yeAmerica iri kuratidza kutsigira kwedu tsika nemagariro eZimbabwe. Kuratidza kutsigira kwedu chirongwa ichi kusanganisira zvirongwa zveFulbright. Mumakore mana apfuura, takatsigira mazana ezvizvarwa zveZimbabwe kuti zviende kuAmerica, zvizvarwa zveAmerica zvichiuyawo kuZimbabwe kusodzidza nekudzidzisa.
Zvichakadaro, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vataurawo semunyarikani akakokwa kumusangano weConnect Africa Symposium waitwa nhasi.
This symposium provides us with the opportunity to establish strategic alliances.
Chirongwa ichi chinotipa mikana yekuti semabhizimisi nenyika tigone kuumba hukama nehushamwari hunoita kuti tienderere mberi nekusimudzira mabhizimisi edu.
Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanga variwo kumusangano wekuparurwa gwara rezvemasango kana kuti National Forestry Policy. Mutauriri wesangano reForestry Commission of Zimbabwe, Muzvare Violet Makotore, vati vafara nekuparurwa kwegwaro iri.
Nhasi muguta reBulawayo tanga tine urongwa hwakakosha zvikuru seMinister of Environment, Climate and Wildlife, apo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaChiwenga vanga vari kuparura zviri pamutemo gwaro rakagadzirwa kubatsira munyaya dzekuchengetedzwa kwemiti nemasango yatinoti Sustainable Forest Management. Iri gwaro ratiri kuti National Forest Policy rinova iro rekutanga kugadzirwa munyika yeZimbabwe. Chiri kunyanyotifadza pagwaro iri kuti igwaro ratitorera nguva yakareba kuti rigadzirwe senyika.
Mutungamiri wenyika ava Emerson Munangagwa vari kutarisirwa kusvika kuBulawayo nhasi. Misangano yeZITF chapera nemusi wemugovera. Evans Zininga, Studio 7, Washington DC.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu zvuru makumi matatu kana kuti 60,000 vakawanda vavo vari madzimai nevana vakakanganiswa zvakanyanya nemafashamu anga asingatarisirwe, uye vanhu vana vakaurayiwa sekutaura kwehofisi yagavhuna wedunhu reNairobi muKenya. Vagari vakawanda vanonzi havasisina pekugara nekuda kwemafashamu aya. Nyaya yekuti matambudziko akatarisana nenyika angapedzwe sei yatsviriridza zvakare zvichitevera mashoko evaimbova mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa svondo rapera ekuti minduro iri muhurumende inobva muvanhu. VaChamisa vakaudza bepanhau reNewsday kuti panofanira kugarwa pasi ivo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votaurirana. Sangano reZimbabwe Intercessors Movement rinonziwo riri kutaurawo nemapoka ose mukutsvaga nzira dzekupedza matambudziko akatarisana nenyika. Asi vamwe vanoona nezvematongerwo enyika vanoti nhaurirano dzekugadzirisa nyika hadzifaniri kuva dzevanhu vaviri chete asi kuti vanhu vose vemuZimbabwe. muguzia nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika uye vaiva nhengo yeCCC vatawanda Dzokora pamwe nenhengo yeZANU-PF vaJones Musara akatanga nekubvunza vamusara kuti vanotiwo kudii nekurudziro yekuti vachamisa navamunangagwa vaite nhaurirano.
Ivo vakamisa zvinotinetsa kuti vari serious here, nekuti mukana wenhaurirano uripo wakatogadzirwa navamunangagwa kudhara. Saka zvinotinetsa kuti chimwe chavakuda chii? Mukana wacho uripo wepolad anogona kuva vasingagutikani nokuumbwa kwepolad. Asi chakakosha kutaurirana kasaka ndoba ndiri kuti hatisi kuziva kuti vari serious kana ndavasi serious. Kana vari serious dare racho rekuti vanhataurirane riripo repolad.
Regai tinzwe kuna vadzokora. Vadzokora, pindirai tinzwe.
Tinoziva tese kuti vachamisa vagara vari munhu mukuru vaine pfungwa huru kubva pavakaita mutungamiriri weMDC. Vaingoratidza kuti vane njere dzakanyanyisa, vane njere dzekuvaka nyika, njere dzekuti vana veZimbabwe vagare pamwe chete vakabatana. Munozviziva imi kuti vachamisa vakatombonyora tsamba vachinyorera vamunangagwa. Vamunangagwa nevamwe vekuZANU naiva vana Musara vakatotanga kuita nhambe nenyaya yetsamba iyoyo yange yanyorwa navachamisa. Asi izvozvo zvose zvaingoratidza kuti vachamisa mutungamiriri werunyararo, mutungamiriri asingade zvekurwisana, asingade zvekuti munyika muite mhirizhonga. Saka ndo pari kubva ndo hwaro hwenyaya yavachamisa, kuti pavanowana mukana vanotaura kuti uyai tigare pasi titaurirane.
Vamusara, musiyano uri papi wekunge vachamisa vachitaura vari kupolad nokunge vachingosangana kuti pagadziriswe matambudziko ari kuonekwa?
Musiyano uri pakuti vachamisa vari kuda kuti vaite dare ravo vari vaviri. Asi hadzisi nyaya dzavachamisa navamunangagwa. Kana dziri nyaya dzavo vari tu, ngavasangane vafonerane vataure vari vaviri. Asi kana dziri nyaya dzeZimbabwe, ngavabatanidze vanhu vese veZimbabwe, vatungamiriri vese vosangana vogara pasi voonesana. Ndo zvatinoziva zvinokwanisa kuti zvinhu zvidi zvitaurike. Sabva ipapo zvinhu zvacho zviri kunetsa tikazozviongorora isusu seZANU-PF, nyaya hombe iripo ndeasanctions anova akashedzerwa nanavachamisa nevamwe vavo. Saka nhaurirano yatinyangora isusu ndeyekuti ivo vachamisa ndovataurana nenyika dzekumadokero zvijite masanctions.
Vadzokora, pane vamwewo vari kuti vachamisa vanopinda papi munhaurirano idzi tichinzwa kuti vakati vasiyazve matongerwo enyika? Pindurai tinzwe.
Vachamisa havana kutaura kuti vakusiya zvematongerwo enyika. Vakataura kuti vari kusiya musangano unonzi CCC nekuti wapindwa naPongwe. Vachiri kuita zvekurwira kodzero dzevanhu. Ndo patinosiyana nana vamunangagwa nana vamusara. Hona ipapapa vari kungoropora vachitaura zvokuti vatungamiriri ngavaende vanogara pasi. Haisi nyaya yevatungamiriri, haisi nyaya yemapurezidenti, inyaya yevana veZimbabwe. Saka nazvichinzi ngapaitwe nhaurirano, haisi nhaurirano pakati pavamunangagwa navachamisa, inhaurirano pakati pevana veZimbabwe vakavhotera vamunangagwa nevakavhotera vachamisa. Ndo zvinenge zvichitaurwa izvozvo. Ngavachigara pasi. Zvatinoudza vachamisa ndo zvavanofanirwa kunotaura ikoko kwavanenge vachiita nhaurira. Saka vanhu vanofanira kupanzwisisa ipapo. Vanotodawo kugadziriswa vamunangagwa, saka vangakwanise kuti vanocheya polad yacho iyoyo.
Vamusara, hanzi nyaya yemasanctions, hapana asingazivi kuti masanctions akabviswa, asi ZANU-PF inongoramba ichiimba rwiyo rwemasanctions.
Masanctions akapemhiwa nanavachamisa vachibatsirana nenyika dzekumadokero kuitira kuti vabvise hurumende yeZANU-PF vagowana kubatsira nyika dzekumadokero kuba zvinhu zvemuno muZimbabwe vachiendesa munyika dzekumadokero. Ndopane nyaya yacho ipapo. Saka nhaurirano ipi neipi inofanira kuitwa. Inofanira kuti vachamisa nevamwe vavo ngavamire kutema masanctions, ngavamire kuita zvimbwasungata zvenyika dzekumadokero.
Maita vamusara, tipete chirongwa. Vadzokora, nyaya yezvirango iyo hanzi ndima akakoka zvirango.
Ndezvegotsikwatsuro izvo, hakuna zvakadaro. Regai vachamisa vangopinda, munoona zvinhu zvese zvinoswera zvave jekerere munyika yeZimbabwe.
avo vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vatawanda zvokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kuna vaJones Musara vane vanhengo yeZANU-PF vari parunare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kadhemiri weStudio 7. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica.
Banje ndechimwe chezvinhu zvinobatanidza vanhu muAmerica inova nyika isina kubatana panyaya dzezvematongero enyika. Ongororo dziri kuitwa dzinoratidza kuti vanhu zvikamu makumi masere nevasere kubva muzana muAmerica vanoda kuti mbanje ishandiswe zviri pamutemo. Asi vari kuda kuti mbanje ibvumidzwe kushandiswa zviri pamutemo vanoti pane vaviri vari kutungamira musarudzo yemutungamiri wenyika, hapana ari kuda kutora mukana wekushanduka kwepfungwa dzevanhu pakubvumidzwa kuputa mbanje zviri pamutemo kuti awane rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika. Vanhu zvikamu makumi manomwe nemashanu kubva muzana muAmerica vanogara mumatunhu anobvumidza kushandiswa kwembanje. Vamwe zvikamu makumi mashanu kubva muzana vanogara mumatunhu anobvumidza kuputwa kwembanje mukutandara. Asi pamutemo wenyika mbanje haibvumidzwe uye inoiswa muboka rimwe chete nezvimwe zvinodhaka zvine njodzi huru kuutano hwemunhu zvakaita seheroin neLSD. Masangano ari kuda kuti kuputwa kwembanje kuve mutemo wenyika anoti kuwanda kwevanhu vari kuda kuti izvi zviitwe kunyanya vechidiki kunovapa chivimbo chekuti vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden navaDonald Trump vachatambira kurudziro iyi. Vascoti Smart vanova murongi wemabasa musangano reNew George Project vanoti
vanhu vakawanda havanzwisisi mutemo, vanhu vakawanda havanzwisisi kuti mutemo inobata sei upenyu hwavo hwezuva nezuva. Ndinofunga kuti mbanje inyaya inosimudza nekufadza vechidiki kuti vateerere.
Kumusangano weNational Cannabis Festival and Washington Policy wakaitwa kutanga kwemwedzi uno, vakavamba sangano iri muzvaro Caroline Phillips vakati pakati pava Biden navaTrump hapana ati abuda pachena kuti anotsigira kuti bumbiro remutemo wenyika rivandudzwe. Vati
kune vaviri ava chatinoziva ndechekuti vose vane nhoroondo yekusabuda pachena pavamire panyaya yekubvumidza kushandiswa kwembanje. Takavimbiswa zvakawanda nehurumende dzavo asi hapana chakabuda.
Muhurumende yava Biden, bazi rezveutano rakakurudzira kuti mbanje isaiswe pane zvinodhaka zvinoiswa muchikamu chinopiwa zvirango zvakaomarara kune vanenge vabatwa vachizvitengesa kana kuzvishandisa. Asi izvi hazvina zvazvinobatsira, panotoda kuti padzikwe mutemo wekuti zvishandiswe zviri pamutemo. Muzvare Phillips vanoendera mberi vachiti
gwara reWhite House panyaya yekushandiswa kwembanje harina kujeka. Vanombotipa chivimbo chekuti vachavandudza mutemo asi hapana zvaiitwa kuzadzisa chivimbiso chavo.
Muna 2018 vaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaDonald Trump vakati vaikwanisa kutsigira danho rekuti mbanje ishandiswe zviri pamutemo, asi mutemo uyu hauna kana kumbozeiwa ukapera kudare reparamende reCongress. VaTrump vakaudza Newsmax TV kuti pane tsvakiridzo dzinoratidza kuti mbanje inogona kukanganisa utano hwevanhu, asi vakatiwo panyaya dzekutsvaga mavhoti inyaya yakanaka chose. Muzvare Phillips vanoti
panyaya yembanje vaTrump havanyatsobuda pachena. Takambovanzwa vachiti vanhu vanotengesa zvinodhaka ngavasungwe kana kutongerwa rufu. Ndozvimwe zvinotyisa zvavakataura. Asi tinombovaona vachiregerera vanhu vakasungwa vabatwa nemhosva dzine chekuita nembanje.
Asi mafungiro evanhu panyaya yokushandiswa kwembanje ave kuchinja, sezvo tichiona kuti tsvakiridzo yakaitwa nesangano reGallup gore rapera inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana vanotsigira kuti mbanje ishandiswe zviri pamutemo. Uhu huwandu hwakapetwa kaviri pane vanhu vaitsigira izvi mugore ra2000. Va Morgan Fox vesangano re National Organization for Reform of Marijuana vanoti
inyaya yakakosha zvikuru kuvavoti kunyanya vechidiki munhu anoda kuwana vatsigiri vakawanda musarudzo yemutungamiri wenyika mudare reCongress kana mumakanzuru nematunhu vakasada kutaura nezvenyaya iyi zvichapa kuti vashaye rutsigiro
vavoti vechidiki vakawanda vari kuda kuti mbanje ibvumidzwe vari kuvimba kuti hurumende yava Biden itore matano sarudzo dzemunambudzi dzisati dzasvika nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVoice of America maiverengerwa neni tanonoka wande
iko zvino tochinzwa zvamunofungawo imi sevateereri
aliko Studio 7 aiwa tinotenda chaizvo nemabasa munotibatira kuunza chokwadi chiri munyika asi ndanichikumbirawo kaa kuti mumbotitsvagirawo nyaya yakambotaurwa nevanhu vezanu PF gore rapera iri rekuti anzi mabhazi kune mabhazi ezupuka achauya pafirst quarter anenge 250 gore rinouya kutaura gore ratiri rineri and then by mid year yacho munana June July anofanira kunge 500 anenge auya kubva kunze kwenyika asvika kuzupuka kuti akazoendepi mabhazi acho achiri munzira here akanyura munyanza here kana kuti aripi
tori ndiri muna ndiri save kwa Rusitu Chimanimani ndachida kutaura pamusoro pemurume anozichivhayo gentlemen lesinotiwari nemunhu ari kuziva zvaari kuita handiti saka lesinotiwari nguva ichakwana yekuti whoever ari kuita zvaari kuita will be accountable for that saka uyu don't worry about him ngaaite zvaari kuita but the time shall come haiwa
Hama yangu Gift Mugano, warupara, Professor Gift Mugano. Kwa zinu wakutoti nongo nongo newe, so kuti ndi waka gazire ziki rache eroro kwa eroro kugazire kwa. Asi wakutu wazi wakuti zwari kita zubatsiri, awadu kushoro kwa wana. Uka shoro kwa deno uruku Zimbabwe, atae kuchema manje manje unu. Wanosha wakupe mhoso ane mhoso haripo, andi zikuti wano zuona se izuzu.
Rukumbiravo kuti pane munhu ari kufamba chipinda misha dzevanhu akabata matemo mabhemba munzvimbo yemwenezi mumabhuku anoti chikandiwa timire nenzvimbo dzose dzakakomberedza mumwenezi imomo zvinhu izvozvo zvatiri kukumbirisa kuti mapurisa ngavakwanise kutsvaka munhu iyeye zvinhu zvaari kuita ari kuzviita panzvimbo dzakati wandei handizivi kuti mapurisa vari kusevenza nezvei unokumbira vestudio 7 mukwanisewo kutibvunziravo kumapurisa kuti ko chii chiri kumbotora nzvimbo vachirega vanhu vakaita sevo vachifamba vachipindira vanhu mumisha mavari vachida kutora zvavari kuda kutora
pastudio 7 voice of the voiceless gavhena vereserve bank kana vachida kuita zvechokwadi chaizvo chaizvo hakuna vanhu vakaitawo vava ruzhinjirwo vezimbabwe vanhu vari kutengesa dzimari kuzimax mall kunana 40 kupi kupi kwese kuri kutengeswa muzimbabwe kuri kuya matirangi emari achipuhwa vanhu ava kuti vatengese hakuna ane access yemari iyoyo kunze kwenyu ikoko kureserve bank ikoko kwainodhindwa zvakangofanana nemadrugs mukarova makingpins emadrugs ndo zvamunoita kumabarons emari nyoka inorohwa musoro yatofa munguva yavagono vakataura zvakare futi izvozvo zvemabarons nekuti waiti uri kusouth africa waione mabera checks aifanirwi kuzotanga kushanda mwedzi unouya atoveko anonge abvepi ukaenda kumozambique mumangok wayaona zambia uko wayaona asati ashanda mabera checks saka dambudziko riri mumbamenyu
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Vatereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table manheru ano apo tichange tichitaura nemadzimai nezvavari kuita kuedza kuzvisimudzira. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa ari kuenderera mberi achisunga vanhu vari kutenga nekutengesa mari mugwagwa, achiti ndivo vari kukonzera kuti munyika musave nekugadzikana munyaya dzezveupfumi. ZITF yovhurwa zviri pamutemo nemusi wemugovera sezvo munyarikani mukuru anova mutungamiri wenyika yekenya vawilliam ruto vave kunonoka kusvika muzimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndiri muwashington dc ndokusiya mina chris gande munhau dzeisindebele